Mashoko anotevera anoratidza maonere hurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotuma chikwata chavo kuti chibude neurongwa hwekudzoseredza kuenzaniswa mukutengeserana kunoitwa neAmerica nedzimwe nyika nekupikisana nezvibvumirano zvisingaenzanisi zvainowana kubva mukutengeserana zvainoburitsa. Mugwaro ravakaburitsa muzinda weWhite House wakati urongwa hwekutengeserana hwakajeka hweFair and Reciprocal Plan wakanangana nekugadzirisa kusaenzana mukutengeserana nedzimwe nyika kwave nenguva yakareba nekuona kuti paita kuenzana mune zvose. America ndeimwe yemisika yekutengeserana yakasununguka zvakanyanya mupasi rose. Asi kwenguva ndefu ndiyo yanga ichirasikirwa mukutengeserana uku kana zvichienzaniswa nevainotengeserana navo ava vanovhara misika yavo kuzvigadzirwa zveAmerica kuburikidza nemitero. Muzinda weWhite House wakanyora uchiti kusaenzana kwezvinowanikwa kubva mukutengeserana uku hakuna kunaka uye kunowedzera mukudzikira kwemari inobva muzvitengeswa zvepagore. Mutungamiri wenyika vaTrump vakarumbidza enzaniso nekujeka kwechirongwa ichi. VaTrump vakati chero chavanotibhadharisa isu tiri kuvabhadharisa, saka zvinoshanda chaizvo. Iyi nzira yakanaka, yakareruka uye hatifaniri kunetseka pamusoro pekuti tiri kuchaja mari yakawandisa kana kuti yakanyanya kuita shoma. Muzinda weWhite House wakataura mienzaniso yakawanda yemitero isina kuenzana iyo yakakuvadza America mukutengeserana, zvimwe zvacho zvikamu 10 kubva muzana zvakaiswa neEuropean Union pamotokari dzinopinda zvichienzaniswa nezvikamu 2 nezviga 5 kubva muzana zvakaiswa neAmerica. Zvikamu 10 nezvisere kubva muzana zvemutero wekutengesa ethanol kunze kwenyika wakadzikwa neBrazil zvichienzaniswa nezvikamu 2 nezviga 5 kubva muzana zvakadzikwa neAmerica. Muzinda weWhite House wakati nekuda kwekuwedzera kwezvimhengampinyi zvisingadzoreki mumakore mashoma apfuura, America yakarasikirwa nemabhiriyoni $40 emadhora muna 2024 mukutengeserana mune zvekurima. VaTrump vakati kudzorera kunoita kuti mutero uve wakaenzana. Vakavimbisa zvisinei kuti pane nzira imwe chete yechokwadi yekuti nyika dzidzivise mitero yeAmerica zvachose. Vakati vanogona kuvaka mafekitari muAmerica kana chingave chii zvinosanganisira dzimotokari, zvinosanganisira machips nemasemiconductor. Vakati ava vachavaka muAmerica havana mitero yavachange vachibhadhara uye vanofunga kuti ndizvo zvichaitika. VaTrump vakati vanofunga kuti nyika yeAmerica ichazara nemabasa. Vakati mutemo wavo wechimbi-chimbi pamitero inotsividzawo ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvavakasaina. Vakati kwete kungoti ichaita kuti America isimbe, asi inogona kuita kuti dzimwe nyika dzisimbewo zvakare. VaTrump vakati zvinozivikanwa kuti dzimwe nyika dzinoda kuti kuve neAmerica yakasimba, vachiti vanofunga kuti zvichasimbisawo America zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.